Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera, zvita 3/2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission pamwe chete nezesni vanoti sarudzo dzemabielections dzaitwa kubhinga nekugweru dzafamba zvakanaka uye murunyararo. Gwaro rakaburitswa nesangano re early warning rinoratidza kuti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutambi weFC Platinum Walter Musona anotora mubairo wemutambi wenhabvu akakunda vamwe vose mwakauno kana kuti soccer star. America inoburitswa neNetherlands mumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zesni yazivisa kuti sarudzo dzemakanzuru dzebielection dzaitwa nhasi muwadi 20 kubhinga pamwe nemawadi anoti 4, 5 ne18 mugweru dzafamba zvakanaka uye dzaitwa murunyararo. Izvi zvatsinirwa nekomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburikidza negwaro rayaburitsa ichiti sarudzo dzatanga nenguva yakatarwa uye murunyararo. Sarudzo idzi dzakauya zvichitevera kudzingwa kwemakanzura aivepo nebato reMDCT inotungamirwa nava Douglas Mwonzora. Zeki yaziviso kuti sarudzo dzemawadhi anoti 6, 8, 10 ne15 neward 23 kubhinga dzaifanirwa kuitwawo nhasi dzambosendekwa mushure mekupikiswa kumatare kwevanga vachifanirwa kukwikwidza. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vezesni vaendru makoni ava vanoti kunyanga hazvo sarudzo dzafamba zvakanaka vari kushushikana neuwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota vachinzi havakwanise kunyora.
Pari zvino tanga tiri kuongorora kuti sarudzo dziri kufamba sei nabielections ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana-siyana kubhinga uko zvakare nekugweru. Sarudzo dziri kufamba zvakanaka hazvo, hapana zvizhinji zvatanzwa zvinokashamadza kana kuratidza sekunge mabatirwo esarudzo asiri kufamba zvakanaka. Taona kuti zvese zvinenge zvakaringana. Tichionawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa kuti vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitiwo havakwanisi kunyora. Chinova chinhu chatagara tichiona musarudzo idzo dzemabielections kuti pane vanhu vakati vari kutaura kuti havasikwanisa kunge vachinyora, saka vanenge vachida rubatsiro rwavamwe. Saka tichionawo zvakare kuti pane masupport voters vakati pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi. Taonawo zvakare kuti vese vaidhiklayawo maagents avo kuti vange vachiona kuti sarudzo dziri kufamba sei, saka tinoona kuti varipo panzvimbo.
Kuve vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi?
Tikuona kuti voter turnout inenge ichiri lo, haina kunyanya kuwanda. Asi zvakare ndozvinowanzoitika mabielection izvozvo, uwandu hwevanhu vanouya mabielections vanenge vari vashoma. Uyezve taonawo kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota. Vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazisawo haasi muvhotazvo, kana kuti vauya vane magwaro kana kuti madhokumendi asingatenderi kuvhota. Saka sarudzo dziri kupera na7 manheru anhasi, saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei. Tozopawo yatingati ripoti yekuti zvafamba sei mukupera kwesarudzo, iri taakuziva kuti akubudirira musarudzo idzi ndiani.
Sachigaro vezesni vaendru makoni vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinopa yambiro yemamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika munyika dzakasiyana siyana reEarly Warning Project riri muWashington DC rinoti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nesangano iri rinoti nyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe. Gwaro iri raisa Zimbabwe pachinhano chegumi neina panyika makumi matatu dzine njodzi yekuurayiwa kwevanhu vakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zvematongerwo enyika. Dzimwe nyika dzine njodzi iyi dzinosanganisira Yemen, Chad, Afghanistan, Guinea, Republic of Congo, Thailand, Uganda, Mozambique neBurundi. Gwaro iri rinotiwo Zimbabwe yakashandisawo kurambidzwa kwevanhu kufamba-famba munguva yakapisa chirwere cheCOVID-19 kushungurudza vatori venhau pamwe nevanopikisa hurumende, vanokokera nhengo dzezanupiefu mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa nesangano reEarly Warning Project izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti Zimbabwe nyika yakagadzikana zvikuru.
Hakuna chinhu chakadaro. Zimbabwe inyika inorunyararo rwakadzika-dzika, ine vanhu vanovavarira kuvaka nyika yavo pari zvino zvisina kana dambudziko. Kunongova notumapoka chushoma-shoma tunofamba tuchikurudzira vanhu kuti vainde kundo kandingati kukonzera bvonga mupopoto.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati zviri kutaurwa nezanu PF handizvo zviri kuitika munyika, vachiti vanowirirana nezviri mugwaro iri.
Tikatarisa iko zvino zviri kuitwa vajob scala kupondwa kwavari kuitwa mucherechedzo unonongedza pakuwirirana nezvakabuda mugwaro irori rinochenjedza rudzi rweZimbabwe kuti vanhu vakawanda vangangoparara pane mhirizhonga iri kuitwa nezanupiof muZimbabwe, asi vanhu ndivo vachakunda mumhirizhonga iyoyo yokuponda vanhu kana ikaitwa nehurumende iripo yezanupiof. Nokuti haizombofi hurumende iyi, yakaponda vanhu kupedza vanhu, iyo ndiyo inopondwa ikapedzwa navanhu.
Munyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vatiwo
tinotsoropodza nyaya dzeviolence chaizvo chaizvo, nekuti takatarisana nekwatiri kuenda uku maresults a2023 anofanira kuti abude ari pachokwadi sekuda kwevanhu. Ndo zvatinotarisira izvozvo. Zvino zvinhu zvakaitika seku kwagutu manje-manje unoyo zvokuti mapurisa vanotaurwa kunze pane mhaka yaparwa vagoregera kutora zvinhano. Hazvisi zvitsva, asi tinovimba kuti izvozvi sekukurukura kwavakaita nemakurukuta edu vachaita basa ravo semazvo.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende, vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchienderera mberi.
Yakurowana nenyaya yekuti unosapota ndonga, unosapota nduu, unosapota zomu, tiri kuti ngazvipere, unosapota MRP. Ngatiitewo sarudzo dzedu mune runyararo zvakanaka, pasina bopoto, pasina kukakavadzana, pasina kutukana, pasina kurowana nekuurayana. Tiri kuzvishora zvikuru seZimbabwe yazvoivara.
Mibvunzo yatatumira gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe pamwe negurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Gwaro reEarly Warning Project iri iro rinobuditswa kamwe chete mukati memakore maviri haritarise nyika dzinenge dziri muhondo dzakaita seUkraine. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzeveruzhinji kana yatarisana nesarudzo. Pamberi pesarudzo dzechipiri dzokutsvaga mutungamiri wenyika dzakaitwa muna 2008 zvinonzi pane vanhu vakawanda vakapondwa, vamwe vakapisirwa misha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Komiti yepamusoro yeNational Executive yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC iri kutarisirwa kusangana mangwana pamusangano wechimbi-chimbi wekuziya nyaya yehuori unonzi wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa kupurazi ravo reFalafala. Huori uhu hwakaburitswa mushure mekomiti yakaferefeta iyo yakasunga kuti vaRamaphosa vanofanirwa kutsanangura pamusoro penyaya iyi. vamwe munyika iyi vanonzi vari kukurudzira varamaposa kuti dai vasiya basa. Hurumende yakazivisa kuti yakaparura chimwe chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19, icho chakatanga musi wa1 mwedzi uno uye chichapera musi wa31 mwedzi uno. Chirongwa ichi chinonzi chichange chichifambidzana nguva imwe chete nechekudzivirira metamakumbo kana kuti polio, icho chakapinda muchikamu chepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Icho kwadi kuti wandu wevanhu wataitarisira kuti vange vapaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 hauna kuzonyatsofamba zvakanaka. Veruzhinji vanenge vari kudududza kuti vabayiwe. Munorangarira kuti hurumende yakambenge ichitarisa kuti panopera gore ra2021 tinge tabaya vanhu vanosvika ivo chidimbu chinoita 70% yepopulation kana kuti 10 million. Asi munoona kuti pari zvinezvi tichingori kuma6.something million, kouya vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vari kuma4.something million, vabayiwa nhomba yechitatu vari kuma1.something million, zvinova zvisinganyatsofadza nekuda kwekuti COVID haisati yapera. Saka urongwa huri kutorwa nehurumende hwokubatanidza kubayiwa kwepriyo kwevana vadiki, uye tobva tabatanidza vakuru vabereki vacho kwavanoenda vachinobayisa vana obva vawanawo mukana wokubayiwa. Tinoona kuti urongwa hwakanaka.
Tinoona kuti pane nguva yakareba chirwere checovid-19 chabata pasi rose. Varusike, veruzhinji vangada kuramba vachipiwa dzidziso here kana kuti kuyeuchidzwa pamusoro pazvo?
Yeuchidzo ichiri kudiwa nekuda kwekuti tichiri kurasikirwa nevamwe vedu nekuda kwechirwere checovid-19, uye tine vamwe vakatoti wandei zvavo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Hongu wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid hungadai hwadzikira, asi hazvireve kuti njodzi yecovid yapera. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso nekuda kwekuti chirwere ichi tichange tiinacho kwenguva yakareba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Democratic Republic of Congo yatara mazuva matatu ekuchema kutanga nhasi mugovera, zvichitevera kupondwa kunonzi kwakaitwa vanhuwo zvavo kumabvazuva kwenyika iyi panguva yehurumende yave kuisa uwandu hwevanhu vakapondwa pakudarika zana. Nemusi wechina, hurumende yakapomera chikwata chem23 icho chairi kurwisana nacho kwemwedzi nechitsama, mhosva yekuponda vanhu 50 kushishishe. Musha uyu uri kumakiromita 40 kumaodzanyemba kwegoma. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Melin Maiswa, avo vanowanikwa ivo vachishanda nemadzimai nevanhurume nevana vanobva kuZimbabwe vari muSouth Africa. Vanowanikwa ivo vari padandemutande reFacebook vachishandisa ivo zita repage ravo rinonzi Sisi Melis Diary Live. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuita mabasa api uyezve kuti chii chakaita kuti vafunge kuti vatange kuita mabasa aya.
Ndatikosisi mavhiri vateereri vese muno South Africa, tinobata mabasa akawanda akasiyana siyana anosanganisira kumadzimai anoshungurudzwa nevarumewo varume vamwe varashungurudzwa nevakadzi, vanhu vashaikira kunoku vasina pekutangira, vamwe vanorwara vasinawo kana mari dzokuenda kuchipatara, vamwe vanodzingwa chaiko vasina pekugara, vamwe vasina chikafu chaicho vari muno munyika yeSouth Africa. Pese apa tinovangwa tichibatsira.
Makafunga sei kuti mutange kuita basa iri?
Unozati mukatiyatsoziva kuti ndakanyatso zvakatanga sei? Ndofunga vanhu vaingouya zvekuti vanhu vaingouya munhu wongouyawo kwandiri. Ndaita dambudziko rakati ndokumbirawo mudibatsiro pakuzivana kwedu musocial media. So zvakapedzisira zvatongovemo mukati. Ndakagara ndiri munhu angu akadaro, atimona asina kuombera neruoko kubva ndichikura zvaitombozikamwa kuti ini ndaigona kutora kii chekupedzisira chandandinacho chanonzi changu ndopa umwe munhu. So I think nekuona kutambura nekubatikana kunoita vamwe vedu tiri mukati meino nzvimbo yenyika yevatorwa inoyi zvakatozongonisa kuti ko wai tisingasangani sezvinoitawo mamwe marudzi, tibatsirane pachedu sevanhu vekuzimbabwe. So tobva tachingotanga kuitawo inini nevanhu vangu vanotifolowa.
Tinoona kuti muri kutaura kuti mune vanhu vanokuteerai, vanenge vachikuteerai pai?
Vanhu vanondifolowa vanondifolowa papeji rakanzi Sisimeri Diaries Life. Sisimeri Diaries Life itori family, titori family chaiyo nevanhu vari pasi rese vanotouya kana tiikoko, we consider each other as family. So pakaita dambudziko rekunzi panzi pari kudiwa mari yekuti maybe paendeswe chitunha vati paparapiswe munhu, tinongobvisa ipapo inii tinototanga kubvisa yangu homwe to lead by example as a leader. Then vari kunzvimbo dzakasiyana siyana tine treasurer wedu, tina secretary wedu, tina chairperson, vanobva tangatobvisawo mari dzavo vachikondrubhuta zichienda kuna treasurer dzozosvitswa kumuridzi wacho.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai nyanya vekuzimbabwe vari imomo musouth africa?
Zvatingakurudzira madzimai ari muno musouth africa kunyanya ndechekuti ngavashandise maoko avo, vasagare vakamirira varume kuti murume achaditira zvese. Tine madambudziko akawanda Sisimabwe kuti tichakudzai mungafunga pamwe kuda tiri kunyepa evakadzi, wekuti anodzingwa nemurume asina kana pekutangira, kana kuti murume apinda munomo vakabva kumba vese zvakanaka iri mhuri, murume apinda munomo akuchiona vakadzi vekuno vaya akuchisiya mukadzi manje akuchidzinga mukadzi kana kuti anotora wekunomo, mukadzi hapana chaanga achiita, baba ndovangu achiita zvese, vaakutanga kutitsvaga manje. Ndokumbirawo mari yebhazi yekuenda kumusha, handina chekudya nevana, handina pekutangira, vamwe vanenge vakuda kutozviuraya chaiko chaiko. Saka kurudziro yangu inoti mudzimai wese kana uchinge wapinda muno South Africa hapana basa rinonyadzisa, uye timukangoziva kuti tiri kufora nelendi, mari kana youya yaunotambira haiuye yakanyorwa kuti wakirina mubame munhu kana kuti wawachira munhu yebe wacha. Kana uchigona kutengesa, enda unotengesa zvinoita vamwe pamarobots chaipo pai, pinda bereka bhegi uchitengesa kuti tausabhairi hwedu murume. Murume anodawo munhu anenge achiudza something patebu, kwete kuti ungogara kumbochimirira kuti murume achandiigira zvese. Dzidzisai kubheka, dzidzisai kugadzira nzara, dzidzisai kugadzira kumeso, endawo kune vamwe kuti vedue ndipewo stati, ndipewo masichira usingadisadi, nditengese, tsvaga chekuti uiite. Unowana chekuita ushai, unonzi hakunyaira shai misodzi.
Vanenge vachida kukufollowai ipapa pasocial media vanokuwana ipapa?
Vanoda kundifollowa vanongondifollowa papeji iroro rakanzi Sisimeri Diaries Live. Ndopa vanongonofollowa ipapa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of Social Security Retirees Trust, vaGideon Shoko. Nhasi tiri kukurukura nezvedanho rakatorwa neNASA rekuwedzera mari dzinotambirwa nevari pamudyandigere. Tatanga nekubvunza vashoko kuti vanoti kudii nedanho iri.
Kana tichitaura pamusoro penasa, tichitaura mapayments acho, let's go back to history, because history will help us to understand kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. And normally ndinoda kupa example yangu inini. Inini pandakaenda kupension ndichibva ku ndichienda kuNASA, NASA yaindipa $110. Ndoda kuti mubate nyaya iyoyo, $110. Zvinhu zvakazoshata papi? Zvakashata pakachinjwa mutemo kana kuti polisi ne hurumende vachisenzesa vamutuli munwe pavakati is 1 to 1 zvinoreva kutiko inini 110 yangu yaka translator kuita RTGS 110 zvabva ipapo vamutuli vakagara 3 weeks vakatanga kuchinja police again vakativo no it's no longer 1 to 1 ya 1 to 15 zvadaro ndakasiwa ndiri pa 110 iyoyo andina kuitirwa exchange rate kutiko ikwire ne 15 times
maifarirwa rokwidzirwa mari yamaitambira onemi
vaifanwa kuenda pabasic yangu wokwidzazve nechi ne 15 times dai izvozvi tisina zvatinotaura kutiko no tiri pasi tiri chichi saka nyaya yakakanganiswa pakutanga papolisi iyoyo kutanga
tiri kuona kuti iyo mari yave kupiwa vari pamudyandigere nenasa iri kunzi yapekwa kaviri hamungatambirawo here kuti paitwa zvakanaka apa
muri kutaura $47 iyi makaitarisa exchange rate yemuzimbabwe iri around 600 something asika inini kana ndichinge ndawana RTGS mari yangu yeRTGS kana ndichida kuchinja kuenda kuus dollars iye zvino ndinopinda mustreet street iyoyo inonditaura kutiko rate ye 1 to 1 is 900 kana kuti 1000 saka already watoona exchange rate kutiko inini mari yauri kuti $47 is no longer $47 nemhosva yekuti handichinji kuti iende kuus mubhengi rezimbabwe because bhengi rezimbabwe harina mari right asi kana ndichida kutenga zvino mutsindo ndinototenga ndichisenzesa us kana ndikasenzesa RTGS hapana chandinotenga ne 47000 kana 37000 yamukutaura pamusoro payo so look wedha vakakwidza vedha vakaita sei chakatanga ichocho ndio chakakanganisa nyaya yose
saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kuti dambudziko irori revari pamudyandigere rigadziriswa
ngavagadzire ikonomi then zvinhu zvinoita sei zvinhu zvichafamba zvakanaka otherwise apa tiri kungoita zvatakanga tichiita 208 zviya zvokuchinja macurrency gona achiita sei sei ndo zvavari kuita hapana chatiri kuwana nemhosva yekuti ndoda kutaurira mvura yangu yecity council of bulawayo iye zvino iri kuita 27000 saka pa37 ndasara ne 10000 10000 ndotenga chipaketi cheshuga right handisati kana ndatenga magetsi magetsi ari kudhura ende ari kuda kutengwa neus dollar saka pane nyaya ipapo inofanira kuti igadzirwe vasingagadziri ipapo hapana chinofamba yamunoti mudyandigere inenge yaamudya ndakamira nemhosva yekuti hatichatogari pasi totofanira kuti tingoramba tichisenza ndosaka iye zvino ukaenda kumasecurity companies akakwanda muno munyika unowana kuna mapensioners nemhosva yekuti havachakwanisi kuti vagare vachisenzesa mari yenhingi
imiwo sesangano renational social security retirees trust muri kuitawo here misangano neivo vemapensheni kana vanopa mudyandigera muchiedza kugadzirisa matambudziko akutarisana nevari pamudyandigera
zvenasa hatiiti mameeting nemakampani ese ese tinongoita nenasa because ndivo vane nyaya nesu sokuziva kwaunoita pakaintroduswa nasa mamacompanies akatoregera kuita mainternal pensions vakati aiwa mane estate saka issue iri kutarisiwa ndeyeestate company aestate pension iyi nasa ndiyo iri kutariswa so ndiyo nyaya iripo hurumende sekutaura kwandinosiita mazuva esese problemu iripo kuhurumende ndiyo kuti vanoda kudhila nevanhu vanobvumirana navo saka kana pane imwe organization inenge iri yemapensioners iyoyo mukaitarisa mukati mayo unoona kuti ine vanhu vezanu chete isusu tinonzi nonono hatingatauri nashoko nemhosva yekuti ndiwechi ndiwe ccc saka ndiwe opposition zvaanotaura pano ndezveopposition ndiyo problemu yatinayo munomu
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reassociation of social security retirees trust vagideon shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo totanga nekutarisa zvabuda kuworld cup America yaburitswa makwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambwa kuQatar mushure mekurohwa 3-1 neNetherlands. Izvi zvave kureva kuti Netherlands ndicho chikwata chekutanga kupinda mumaquarterfinals emakwikwi aya. Todzoka kumusha. Mutambi wechikwata cheFC Platinum Walter Musona ari kunyemwerera akananga kubvanga mushure mekutora mukombe we 2022 Castle Lager Soccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Musona akatambidzwa mari inoita iyo zvikuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$5,000 mushure mekutora mukombe une chiremerera chikuru munhabvu yemunyika weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Mari iyi imari yakawandisa zvikuru munyika muno pachitariswa mamiriro eupfumi hwenyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti Musona anokodzera nekutora mukombe weligi kwaakaita nechikwata chake cheFC Platinum.
Nokutora kwakaita FC Platinum Championship kwauchifana kutobva player kuFC Platinum. Saka Walter Musona semunhu anga ari outstanding ikoko kuFC Platinum ndo vakwanisa kudii kuti vaapuhwe mukombe iwowo.
William Mandondo weCapes United akatendwa nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$3,000 mushure nekupedza ari pachinhano chechipiri. Vamuseti vanoti ndipo paanofarira kuve ari nekuti hapana chaakabuda nacho chinobatika neCapes United.
Panauda Manondo inini ndinochikwata cheCapes United asi akuti akakwanisa kuita top goal scorer tinozvipembedza sevanhu vemakepe kepe. Asi kana usina kutora mikombe iri important in life haukwanisi kudi kupuhwa chimu chigaro chikuru pamutambo wemabhora uya.
Frank Makarati weDynamos ndiye akatora chinhano chechitatu ndokutambidzwa mari inoita iyo zviuru zviri nemazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$2,500. Chiri kushamisa ndechekuti mutambi weHerentals Tino Benza ndiye akavhoterwa nechaunga kunzi ndiye mutambi akatamba zvinonwisa mvura mwaka uno. Asi pakasarudzwa maSoccer Stars of the Year veruzhinji vainyunyuta kuti Benza aive asingakodzeri pamberi paBlessing Majarira uyo vanotamba vese kuchikwata chimwe chete cheHerentals. Izvi zvauya panguva iyo mutambi ane mukurumbira Lionel Messi nechikwata chake cheArgentina vari kupinda munhandare neAustralia na9 manheru ano vakatarisana nekupinda makotafinari emakundano e2022 World Cup ari kutambirwa kuQatar. Kunyange hazvo vasina kutanga zvakanaka nekurohwa 2-1 neSaudi Arabia, Argentina yakasimudza mwando ndokurova Mexico nePoland mumitambo yakatevera. Asi zvikwata zvemuAfrica Cameroon, Ghana neTunisia zviri munzira kudzoka kumusha mushure mekuburitswa makwikwi aya. Izvo mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zviri kuvarwadza.
Ndakarwadziwa kuti Ghana neCameroon dzakabuda, saa zvakandirwadza sei tautongotarisira umuroko kuti inokwanisawo kuenda pamberi.
France iyo ine mukombe uyu iri kutamba mangwana nePoland mutambo uyu iri kutarisirwa kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tisati takuonekai tokupai musoro yenhau. Zimbabwe Electoral Commission pamwe nezesine vanoti sarudzo dzemabyelections dzaitwa kuBinga neGweru dzafamba zvakanaka murunyararo. America inoburitswa makwikwi eWorld Cup neNetherlands. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaina Gumedi Saidi.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.